Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 9/2023 makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Madzimai okurudzira kuti mitemo ivandudzwe kuitira kuti mikana pakati pavo nevanhurume ienzaniswe. Vagari vekumasvingo vochema-chema nedanho rekanzuru yavo rekuda kushandisa makambani anoronda zvikwerete kuti avamanikidze kubhadhara michero yavari kutatarika kubhadhara. Kushanya kwemutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa kuEquatorial Guinea vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaEmmerson Mnangagwa Junior pamwe navanamuzvina bhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana zvakanyanya nehurumende kwosimudza mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira kodzero dzemadzimai asangana muHarare nhasi akati kusazadzikiswa kwemutemo wekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti Gender Act sezviri mubumbiro remitemo kuri kudzosera kumashure zvakanyanya kusemudzirwa kwemadzimai. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Madzimai abva kumapata akasiyana siyana nemasangano akazvimirira aungana muHarare nhasi apo vemapata ezvematongerwo enyika vaisa runyoro rwavo pagwaro rekuzvipira kuzadzikisa nyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Sachigaro wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume Gender Commission amai Margaret Mukana naSangarwe vati kushayikwa kwemitemo inotsigira zviri mubumbiro idambudziko.
Tina masimba yekuti timanikidze mapoka kuti wakwanise kuisa madzimai. Ndosaka tiri kuti dai takwanisa kuwanawo Gender Equality Act. Gender Equality Act ndoichataura kuti kana munhu akasaita zvinotevi zvakatemwa nekubiro remutemo chakati ndo chinozoitika zvabati.
Vanga vakamirira bato reZANU-PF uye vari mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo vaFortune Chasi vati madzimai anofanirwa kuzvisunungura.
Vanezvatikuramba tichikomekedza vari muzvizivo kuti madzimai awane pavanopinda asi iyeye haisi kuti madzimai vanenge vachipiwa zvekuita nevarume ivo madzimai ndivo vanokwanisa kuti kuzvisunungura.
Amai Paulina Mpariwa vanga vakamirira bato reMDCT vati kune zvimingaidzo zvizhinji zvinodzorera madzimai kumashure munyaya dzezvematongerwo enyika.
Havazowana vanovatsigira kana kuti support kana kuri kufemini nekuti vanenge vachityirwa kuti kunenge kuine mhirizhonga kana kuti yatinoti violence. Havana mari dzekumhanya mhanya kuti vakwanise kupa zvikwanisiro kune vanenge vachida kuvabatsira kuti vapinde kunotsvaga rutsigiro kuzvigaro. Madzimai vano kwa zvakare vanotya kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Izvi zvatsinirwawo namuzvare kudzaika Dzombe vanga vakamirira bato reCitizens Coalition for Change vawedzerawo vachiti
homwe dzedu hadzina kusimba tenge tisina mari kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu kutyisidzirwa mumapolitical parties kuti varume ndo vanofanira kutora zvigaro zvepamusoro isusu tichipiwa zvigaro zvepasi.
Mutungamiriri weLabour Economist African Democrats Mushare Linda Masarira vatiwo madzimai munyika ari kunyengerwa nekupiwa zvigaro mudare reparamende zvisingakwikwidzwi. mabwi uye zvisina matunhu.
Kumbiro redu remutemo musection 17 riri kutaura kuti 50-50 kana tine ma MP 210 105 vakadzi 105 varume ndozvarinotaura. Haritaura kuti vakadzi tichazokupai zvigaro bakos neparutiva haridaro. Ndosaka nanhasi ndichiramba ndichipikisa kuti sei isu madzimai muna muZimbabwe tichiramba tichingotsikirirwa nevanhu vatakabereka.
Mukuru wesangano rinorora kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe Mai Salidura vatiwo nyaya yekuti madzimai haasi kutungamira mumapato iri kupa kuti kusadzikisa nyaya dzavo dzinetse.
Aizo kuti mabato ane vatungamiriri vari varumurume vakawanda, saka dzimweni dzenguva havazooni madzimai pavanenge vachigovera zvigaro. Saka tinoona kuti zvimwe vanenge vasingatozivi madzimai, tikatarisa manomination fee yedu akakwidzwa, madzimai avo havakwanisi kuti vamasvikire.
Gurukota rebazi rinoona nezvemadzimai Amai Stembiso Nyoni vati madzimai anofanirwawo kutsigirana. Vati hurumende yakazvipira kuzadzikisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Amai Nyoni vatiwo hurumende yakaisa bumbiro remutemo ikaisa dare rinoona kuti nyaya dzine chekuita nekusazadzikiswa kwebumbiro dzitongwe. Vakati chitsvambe chaye kumapato zvematongerwo enyika kuzadzikisa zviri mumutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vemudhorobha reMasvingo vatosorana nekanzuro yavo iyo yakazivisa kuti ine chinangwa chekuendesa vane zvikwerete kumakambani anotevera zvikwerete kana kuti debt collectors. Kanzuri inoti zvikwerete zvemitero isiri kubhadharwa zvasvika pamabhiriyoni matatu emadhora emunyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha weke MP amai Judas Vanda vanoti danho riri kuda kutorwa nekanzuru harina hungwaru sezvo ichazopedza mari yakawanda ichibhadhara makambani anotevera zvikwereti aya.
Ini zvangu semugari ini handione zvine musoro ini kuti kanzuru iri kuda kuti itisagire madebt collectors. Madebt collectors handiti anobhadharwa, abhadharwa. Vakatanga vabhadhara madebt collectors vozoti mari dzekwatiri isu vanenge vakutora kuti yavachatora vanenge vobhadhara madebt collectors iyayo. Saka hazvitobetseri.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupu ravati kanzuri iri kuda kuomesera vagari asi mapazi ehurumende ane chikamu chakakura chezvikwereti pa3 billion haana zvaari kuitwa.
Kuti vagari oredhi vari kutotambudzika kuti vange vachibhadhara mari dzemitero dziri kudiwa, saka kuzoendesa kumadebt collectors iri kutova overbedena. Dekanseroya neimwewo strategy ingabetsera yekuti vakolekte mari yayo dekeni incentivize kuti abhadhara bill yako ngenzuu dzese. Uyewo taachifungidzira kuti kunze kwokutanga maresident devatangawo maparastatals nemagovernment departments nemamwe maorganization akasiyana makuru ane mari yakawanda yakasiyana neyevagari.
Meya wabhuta reMasvingo vakuri maboke vati kanzuri yakatora danho iri nekuti iri kutadza kuita mabasa ayo nemazvo nekushaya mari.
Tachinoitika ndechekuti pamari iri kuowa kanzuro nevagari pamwe chete nemagovernment institutions iri approximately 3.2 billion inotibatsira panyaya dzesoce delivery indezvezvo zvati tinofanirwa kuona kuti mishini yedu inopamba mvura yaripeyo. Tinoda kutenga machemicals emvura, tinoda kutenga mota dzesoce delivery.
Vamwe vavagari vanoti kanzuro ndiyo iri kuita kuti vaite zvikwereti zvikuru sezvo mabhiri avo ari kuuya akakwira mwedzi wega wega. Bhiri evagari vazhinji ave kuuya ane mari dzinosvika zviuru makumi masere emadhora emunyika iyo inokwana kuita madhora makumi manomwe emari yekuamerica pamusika wekubhanga. Mari iyi inonzi yakawandisa sezvo vagari makore apfuura vaibhadhara mabhiri asingadariki madhora makumi maviri emari yekuamerica. Zvichakadaro vagari vedhorobha reChiredzi vari kuchema-chemawo kuti mabhiri avo emvura emwedzi uno akauya akakwirisa zvekuti havakwanisi kumabhadhara. Vagari vataura neStudio 7 vanoti mabhiri aya akauya akadarika zviuru zana zvemadhora emunyika apo vaimbobhadhara mari isingasviki zviuru makumi maviri. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano revagari reUnited Chinese Residents and Ratepayers Association kana kuti uchira amai Constance Chikumbo vati vagari vakawanda vakwanisa kubhadhara mari iyi.
Pamaconsultations aiitwa vagari vairatidza kuti vanokwanisa kubhadhara mari inorange from $8 to $15 USD ine bank rate. Then ivo tikaweka mari yavakaisa iyo inotiwa mari inopfuura mari iyoyo.
Sazvigaro wekanzuro yechiredzi vagibson uende vati vagari vasarohwe nehana vachiti mabhiri aya akakanganiswa vakakurudzira kuti vaende kumahofisi avo dzinogadziriswa.
Apologize kumaresidents edu nekuti zvakazosendwa kwavari handizvo zvisipaapproved budget. Pane maerrors akaitika kumahofisi edu atatozoona makuseni nhasi. Panja mafigures for sure, mafigures akapanjiwa akakwirisa zvikuru, saka totori mubishi rekuti tigadzirise.
Vagari mumadhorobha maviri aya vanoti mabhiri avo ari kukwira mwedzi wega wega, izvo zviri kuita kuti vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Dini Godfrey Mtimba.
Banga guru renyika dzepasi rino reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe huchati kwirei zvishoma kubva pazvikamu zvitatu nezviga zvina kubva muzana kana kuti 3.4% gore rapera kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvitanhatu kana kuti 3.6%. Izvi zvakabuda nezuro pamusangano wakaitwa neWorld Bank nevemabhizimusi wainge warongwa nesangano reConfederation of Zimbabwe Industries. World Bank inoti kusagadzikana kwepasi rino kunogona kukanganisa upfumi hweZimbabwe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube pavakaparura bhajeti regore rino vakati vanotarisira kuti upfumi muna 2023 muno huchakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya.
Ichokwadi, pamusangano wanga uriko nezuro waitarisa nezveekonomi yeZimbabwe namatarisiro avanhu kuti chii chiri kuzofamba muZimbabwe. Sine economist wekuWorld Bank akanatsokutaura Stella akanatsokutaura kuti Zimbabwe ichabudirira panyaya dzezveupfumi. Ichireva kuti iyo pachaita growth ye 0.02%, which is zvinenge zvakapfuura gore rakapera. Gore rakapera yanga 3.4, gore rari kutarisira rino iri rinoita 3.6.
Zvinokwanisika here izvi Dr. Jokonya?
Ndinoona zvichiita, handifungi kuti hazvigori kuita nokuti tawana mvura yakanaka yanaya. Saka pakurima apa panotarisirwa kuti pachaita gore rakati nakei. Uyezve ndingati nemitengo yemaminerals pasi rose ari kuradzika zvakanaka and haasi kunyanya kuradzika kudzika pasi. Saka izvonopa Zimbabwe mukana wekuti igone kutengesa zvinhu zvayo nenzira yakarurama ichiwanawo mari inenge ichipinda. Saka ikonomi inenge yakamira zvakanaka. Saka kune kuzvicherwa kunenge kuradzika zvinhu zvakanaka, mukurima kunenge kuradzika zvinhu zvakanaka. Ndozvo zvinhu zvikuru zvinowanza kutarisa.
Kuma industry uko zvakamira sei?
Ku industry hakusinyanya kuradzika zvakatururamei, asi zvandataura izvi ndozvino zvine mapercentage makuru panyaya yezveupfumi muZimbabwe. Saka ichokwadi kuti zvingangobudawo nezira yakadaro.
Asi izvi zvinoreva here kuti upenyu hwevanhu hunenge hwava pari nani?
Kupfuma kwemunhu wani hakusi kupfuma kwavanhu vose. Saka kuti vanhu vese vaone kuti vane chavawana mupfumi hweZimbabwe ndozvakakosha. Vanotonga ngavazvibone zvekuti vanhu vese vari kudya here vachigutawo kana kuti vari kusarirawo nezvakatiwo kuti ndonononzi development yavapo nokuti yakubata vanhu wese. Kana iri kubata munhu wese ndopane mubvunzo mukuru kuti chii chiri kuzoitika. Kuti zvairi kuramba ichiradzika mberi asi vamwe vasinga vachiramba vari paurombo chii chaitika. Ndomubvunzo ungasara uchiitwa iwe handigoni kuudayira pachinguva chino asi zvinhu zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Ichokwadi kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe muna 2023 tiri kutarisira kuti growth rate yacho ichange yakati kurei, inonga iri kuma 3%, zvinotaura World Bank. Ndinofunga kuti nyaya iri kunesa muZimbabwe inoita kuti upfumi wedu hwenyika usakura zvakanyanya inhawe kuti hatina mapolicies ari kusupporta production. Mapolicy edu mazhinji akarerekera kuchikoronyera
munorevei muzvinafundo
sekuti vanhu vari kungoita njuga pese pavari kungava kuforeign currency market kune marates ariko anonge ari controlled ekuti vanoona mukana wekuita makasi nemari yenyika. Tikaenda kuagriculture kune komanda agriculture kuti vanhu vanonge vaitira mainputs vachatengesa. Unoona fertilizer inonge yakatengwa iri kuma $65 per bag iri kutengeswa mumarket ne $10 $12 nevanhu vanonge vapiwa vacho. Saka production ndiyo inotitarisira kuti agriculture isimuke, haichasimuke.
Ko kuma industry
ndiyo zvimwe chete kumanufacturing vanonge vachipiwa foreign currency kuti vatenge ma raw material they go back to black market kutengesa mari iya. Saka growth rate yekuma 3.6% haina zvainotibatsira kuti vanhu vabude mudambudziko ratinaro repoverty. Kuti tiende ku middle income status yatukuda vision 2030 hatingasvikiko nema 3% aya. Tioda ma rates anosvika kuma 10% growth rate ndio kuti mari inosvika kuvanhu inge yakawanda.
Zvii zvamuri kurudzira hurumende kuti iite?
Tinokurudzira hurumende kuti vabatsire nyaya dzeinvestment climate zvichitangira pamaelections atikutarisira muna 2023 muAugust. Anofanirwa kuitwa pasina vari kurovana, pasina vari kubirana, nekuti tikangoposa ipapo chete tichabuda mumaelections iwo yatiri very divided. Isusu tisati tafunga nhau yeinternational engagement pachee zvedu semazimbabwe tinonga tisingatoonani, tiri makara asingaonani. Saka hakuna kwatinosvikasana negrowth rate yedu.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mukanzuro inoona nezvekunyorwa kwebvunzo yeZimsec muzvare Nicole Tlamini vanoti bvunzo dzeordinary neadvanced level dzanga dzambomiswa kunyorwa makore maviri adarika nekuda kwedenda recovid-19 dzichange dziriko mwedzi wachikumi gore rino. Muzvare Tlamini vanoti kunyanga hazvo mari dzinodiwa dzakatarwa mumari dzekunze hapana mubereki anomanikidzwa kubhadhara mari dzine mari iyi sezvo pachitenderwa kubhadharwa nemari yemunyika inoenderana neuremu hwedhora remunyika kumabhanga kana kuti bank rate. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Dlamini nezvenyaya iyi.
Mai June examinations kana makatarisa makore apfuura maviri tichange takaafectwa senjaro pasi rose nyaya yecovid-19. Takatadza kuti vana vanyorese maexaminations aJune. Saka gore rino nekuti timetable yadzoka dzayanga yairi takuona kuti vana vakukwanisa kunyora muna June.
Tombotarisa mari dziri kuwanikwa dzichidaidzirwa pari zvino, mari idzi dzakamira sei pamazamanishen aya?
Tikatarisa mari dziri kudaidzirwa pari zvino, mafizi haana kuchinja kubva kwaanga ari last year gore rapfuura. Saka tiri kuona kuti vana vari kudzidza mumagovernment schools vari kusubsidizwa nehurumende ne 55% zvireva kuti vanobhadhara $11 per subject for ordinary level and then vari mumaprivate schools vanenge vachibhadhara na $24 for ordinary level. Tikatarisa vea level vari mumaprivate schools vanenge vachibhadhara iyo $48 vemagovernment schools vachibhadhara $22.
Asi vamwe vabereki vari kuchema-chema vachiti mari idzi dziri kudaidzirwa mumari dzekunze asi ivo vachitambira mari yemabond munyika, yagara yakapegwa pamari yekunze here?
Mari yemaexaminations inopegwa nemari yekunze asi pakubhadhara vabereki vanobvumirwa ivo kubhadhara nemari yemuno muzimbabwe. Tichatarisa kuti registration mubereki achida kubhadhara mwana nezimbabwe dollar vanobhadhara mazuva from 8 March to 15 March. Rate ichaannounswa, interbank rate ichaannounswa neZimsec musi wa 8 March. Saka hurumende yakataura ikati hakuna mubereki anomanikidzwa kubhadharwa necurrency yaasingakwanisi. Kana mubereki achida kubhadhara neus dollar kana kuti anonga kubhadhara nemarans kana kuti ari kubhadhara nezimbabwe dollar iyo maprovisions iwayo ese aripo.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimsec muzvare Nicole Tlamini vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Direct from Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vamwe hazvitibvundusi nokuti murayo uri munomo unozvikudzira guru iro rakaitwa.
Vari kuedza kubatsira vanhu vakavirwa nemidhuri yekundengendeka kwenyika kwakaitika muTurkey neSyria. Vanoti uwandu hwevanhu vafa hwadarika zviuru gumi nezvipfumbamwe kana kuti 19,000. Kundengendeka kwenyika uku kwakaitika nemusi wemuvhuro, uye nyika dzakawanda dzatumira vanobatsira kuti vaone kuti vanganunure here vanhu vakavirwa nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov, nhasi vari kutarisirwa kuita musangano nemauto vari kutungamira hurumende yeSudan. Panonzi pari kuzeiwa nyaya yekuti Sudan ingabatsirawo sei nyika dzakaipoteredza dzine hondo dzinosanganisira Chad, South Sudan neCentral African Republic. Kushanya kwavaLavrov kuri kutevera kushanya kuAfrica kwevakuru muhurumende yeAmerica nevesangano reEuropean Union. Iye zvino totarisa nyaya dzegakava riripo kana yatingati panel, tichitarisa kushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuEquatorial Guinea, vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaEmerson Mnangagwa Junior, pamwe navana muzvinabhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana nehurumende vakuda tagwirei navaAlexander Zingman, kwokunonzi kwasimudza mutauro munyika, vamwe vachiti kutambisa mari dzehurumende uye pari kuitwa zveuori. Vari kushoropodza kuve muchikwata chehurumende kwevatatu ava vanoti uyu mucherechedzo wekuti mutungamiri wenyika vari kubata sei mabasa ehurumende pachitariswa zvipomerwa zveuori zvinodirwa kuna vatagwirei pamwe navaEmerson Junior. Asi vanotsigira vanoti hapana chinorambidza vaviri ava kuti vave muzvirongwa zvehurumende sezvo vari vana muzvinabhizimusi vanozivikanwa sevamwe vose. Akakanonzi akasike kutanga vaMnangagwa Junior vachinzi vavanikwa muchikwata chinofanirwa kunge chiri chehurumende. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti idzi imviro mviro dzeutongi hweumbimbi ndoga hwekuti mutungamiri wenyika anopedzisira azvitenderedza nemhuri yake pamwe nevaanodyidzana navo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nokubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nenyaya iyi.
Vamwe hazvitibvundusi nokuti murayo uri munomo unozvikudzira guru iro rakaitwa 2013. Kunopa simba renyika yose Executive Authority of Zimbabwe kuhofisi yomutungamiri wenyika. Saka unongoita zvaanoda, zvaanofunga, ndo zvinotaridza kuti nyange matare aanoita kuti tizoita mugaro wekuti izvo ndezvepfuma yake kana kuti nyika. Zvakangobatana, hapana kujika.
Saka ndongoti muchidimbu muri kuti zviri pamutemo mubumbiro remitemo.
Nokuti ndiwo ane Executive Authority yeZimbabwe. Vakafanira kuti zvakadaro vanofanira kuva neExecutive Authority yehurumende yeZimbabwe.
Vachiri manzwa nyaya yatiri kukurukura nemhinduro yapiwa naDr. Zembe, munotiwo?
Aiwa, ndinotenda kuti vaZembe vataura chokwadi kuti munhu ane simba rokuinvaita kuti ndinoenda nani nani ikoko kwandinoenda kwakambomira sei ndiye mukuru wenyika. Uyezve vanhu vanofanira kusepareta mukuru wenyika navana, mukuru wenyika namabhizinesi people. Vakangozira izvozvo chete chete izvozvo hapana dambudziko. Tinoona ivo musocial media vanhu vanenge vachikomplaina vachiti izvi zvazoitigei zvazoitigei. Ndingada kupa mufananidzo kwamuri ikoko. Bill Clinton angava ari president asi mukadzi wakezve aiva minista. Toenda kuthe Kennedy family zvimwe chete, toenda kuthe Bush family zvimwe chete. Bush ari president, vana vanga vari magovernor and so forth. Saka vanhu vanofanira kuseparata between business issues and family issues.
Dr. Zembe, iyo pamuri kutaura pabumbiro remitemo apa pachizoonekwa pachiti mutungamiri wenyika anenge akuzofamba kana nemhuri yake vachiti zviri pamutemo, haisiwo panozobva here yatingati muchirungu conflict of interest?
inotoripo asi concept of interest yacho kupokana kwezvinangwa kunotobva pabumbiro racho ino harizi bumbiro rakaitwa navanhu vezimbabwe ibumbiro rakanyorwa namapokana take zvinotengegunyika asi rakazosara richiregwa nemunhu mumwe varobert gabriel mugabe saka rakaziva bumbiro ravo nevavanoda mubato ravo
vachiri mumhanzu mataura nyaya yemuenzaniso yamapai eutungamiri hweve kuamerica asi pane vamwe vanoti hongu vaigona kunge vaishanda nemhuri dzavo saizvozvo asi pasina nyaya dzeuori
handizivi kuti vanhu vanoongorora nezvematongero enyika vanongoona uori kuafrica chete izvezvi mutungamiriri weamerica vabiden dziri parekodhi dziri kuzikanwa kuti hondo dzavari kusapota idzi inyaya yomwana wavo ana malaboratories kuukraine hauzi uori here hoho sinhema here kuti Margaret Thatcher achitonga mwana wake akapinda mascandals egun smuggling chaiva chizvozvo saka izvi zvinhu zvinotaurwa navanhu vasina njero nezvenyaya dzepolitics kuno kuzimbabwe hakuna uori kana huriko ndosaka purezidendi vakatinga kuve nekomishini yei yecorruption kana anoziva kuti kune uori unonomhanara ikoko action yotorwa
Dr. Zembe pouwandudzwa bumbiro remutemo here kuti izvi zvisaitika nekuti veruzhinji havazoziva pari kunzi pari kushandwa mabasa ehurumende nepari kushandwa mabasa emhuri yekwamunangagwa
hongu ndozvinotodiwa kuti ruzhinji rudzike murau mukuru wenyika yavo nokuti kubhakulangesta house dare riyariya haindipendenza hapana kuzosvitisa kuvanhu
vachiri mumhanzi powandudzwa here bumbiro remitemo kuti pange pachionekwa kupatsanurwa kwemasimba emhuri painogumira nepanogumira masimba ehurumende
constitution yezimbabwe inoti mugari woga woga ari muzimbabwe ane zvitupa kana magwaro enyika muzimbabwe muzimbabwe iyeye anokwanisa kuita zvaanoda munyika
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu pf vagadzira chirumhanzu manzwiwo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party dr Uriah Zembe vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa kurudziro iri kuitwa nemadzimai kuti mitemo ivandudzwe kuitira kuti mikana ienzaniswe pakati pavo nevanhurume kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 6175 ne 7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi madzimai okurudzira kuti mitemo ivandudzwe kuitira mikana pakati pavo nevanhurume ienzaniswe vagari vekumasvingo vochema chema nedanho rekanzuro yavo rekuda kushandisa makambani anoronda zvikwerete kuti avamanikidze kubhadhara mitero yavari kutatarika kubhadhara kushanya kwemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuequatorial guinea vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaemarson munangagwa junior pamwe navanamuzvina bhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana zvakanyanya nehurumende vakuda tagwirei navaalexander zingman kusimudza mitauro munyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com anokoneka ane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Gaina Gumede Saidi.
Soku hizika tisenda baku VOA Ndebele.